Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wesvondo ndira 21/2024 mbakateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi Varairidzi voronga kuratidzira kutanga mangwana nenyaya dzemari dzemihoro
Vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana COVID vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba
Hurumende yoronga kuparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera
Vakomana Namibia vakasangutya ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare asi ukandibvunza blessing kuti unopera semutambo uyu ndinoti unopera uri mangani
tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo kutanga mangwana dzinenge dzisingaende kumabasa sezvo dzisina zvikwanisiro nekuda kwekudhura kwezvinhu zvichitevera mitero yakaiswa mubhajeti negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube inonzi nevakawanda yave kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru Varairidzi vakaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvevashandi svondo rapera asi kusvika parizvino vanoti havana kupiwa mhinduro hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vajulai moyo kuti tinzwe divi ravo asi mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti havana ruzivo rwekuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weFOZEU muzvare tafadzwa munoda wafa.
Tichiri kuendera mberi kubva patakanyora tsamba yedu kuhurumende kupublic service hatisati tawana mhinduro kusvika close of business neFriday. Saka izvi zvinokonzera kuti isusu tiendere mberi chiri kuitika ndechekuti varairidzi vauya kuwikendi. Especially varairidzi kumamisha vauya vachiwana mabhalansi hapana chekudya hapana marenti haana kubhadharwa mafizi avanga vakavimbisa kumahedmaster ezvikoro zvevana vavo haana kubhadharwa saka zvinongokonzera kuti tiindire mberi nekuti titaridze kuti mari yatahora haina kukwana
zvii chaizvo zvamuri kuda zvinoita kuti mukwanise kushanda pasina matambudziko amuri kusangana nawo
before October 2017 taihora 540 tino appreciata kuti 540 yako irodziwa sefozeu tinoti je hurumende yatipa 1200 considering nemateks auya inti salary mateks aitiwa mumateks saka zvatinotenga nezvimwe zvese zvawedzera mitengo nenyaya yeteks iyi yauya
asika vamutuli Ncube vari kuti ivo mari yakabviswa kucovid allowance ichinzi yakuenda kumihoro yevashandi kana kuti masalaries enyu iri kureva kuti mawedzerwa mari
technically nekuti gore rose rapera iri murairidzi anga achihora a basic salary of 195,000 kana chichiya which ungava mari muma United States dollars ilita $20 ndoya kaisana saka apa kwango chinzwawo zvicha because ine yanga iri $100 yanga iri record allowance technically ungati chawedzerwa mari asi tichiri pasi izviri pepovati data mulaini izviri pasi pemari yataihora ii muna 2017 and then public service ekikeyo chaiyo inoti hurumende haina mvumo yekudzisa mari yemuhoro pasina chibvumirano.
Mutungamiri wesangano reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU Muzvare tafadzwa munoda wafa vachitaura vari parunare kuNtaba Ziduna kuUmguza. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano iri kukurudzira vanhu kuti vadonedzerwe nhomba yekorera muchirongwa chiri kunzi nehurumende chichaparurwa musi wa13 kukadzi kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya dzakaita seHarare, Manicaland, Masvingo, Mashonaland East, Mashonaland West uyewo nekumashonaland Central. Hurumende inoti yakapiwa nhomba dzinodarika mamiriyoni maviri nesangano reWorld Health Organization. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Tinoona chiitiko ichi chiri danho rakanaka chose nokuti sezvatinotaura nezveutano prevention is better than cure. Saka kuva nenhomba yekorera ichibayiwa kuvanhu vakawanda zvichadzivirira parara kwekorera in the long term. Asize in the short term we still have to prevent further spreading yekorera through provision yewater iri clean uyezve kuti vaya vanenge vane chirwere vakurumidze kurapwa.
Nhomba idzi dzinonyatsoshanda here vanhu vakadzibayiwa? Nekuti takamboona kapai nhomba yecovid mazuva ekutanga zvainetsa kuti vanhu vanyatsonzwisiwo zvinenge zvichifamba sei, vamwe vachitofunga kuti ukabayiwa unotofa.
Awa nhomba ndo chaita kuti zvirwere zvakati wandei zvipere, zvinosanganisira even dambudziko recovid-19 ranga rapararira pasi pese. Richipo haro asi vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana covid zvava vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba. Kwozoita zvimwe zvirwere zvakaita sana polio, vana mheta makumbo. Chaita kuti zvirwere zvisaramba zvichipararira pasi rese inyaya yenhomba. Saka nhomba yekorera of course it's not always 100% effective, but it's better than no vaccination at all.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Chatingakurudzira blessing ndechekuti vanhu vaite utsanana. Ndochokutanga chacho kuti kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena. Kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu, mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei, kana kuri kundufu, mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi, vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti korera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuita kuti korera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica. Vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kumbonaya kwaita mvura munzvimbo dzakawanda kwabatsira zvikuru kune mbeu nezvirimwa zvange zvotsva nezuva. Asi varikurudzira kuti varimi vaise fotereza yeyuria kune nzvimbo dzine mvura yakawandisa sezvo isingakurumidze kuyeredzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Muminda tematiri chokwadi mvura yakanonoka kutuka tange tabatikana zvakanyanya sevarimi nekuti ndokubasa kwenyu, asi vazotiri kuoyana naye zvakanakawo amirire zvinhu muminda kune vakawanikwa vagara kuraita tirukaita zvakamira zvakanakanaka vamwewo vakakumbisa kudyara dzimombe vazinazomera ndoti zvichiita sekunge mbeu yakazotsva nezuva rakanyanya riye asi nekuramba rina yakayaita kusvika pari nhasi haa mune mbeu dzakanaka dzakawanda dzaakuradzira zvakanaka kutaserige kuti dai ikaramba ichingonaya nekuti kudyara kwacho kumwe kwacho takanonoka vamwe vatine shungu dzokudyara asi zvisari zvino zvitaudzwa zviri nani
asi vanhu vanofanira kunge vachidyara here kusvika pari zvino kana kuti nguva yacho yapfuura
haa kazhinji nguva yapfuura nguva yekudyai shungu zvadhoo vanhu vanga vaine shungu nekuti kana anga asina kupedza paakatarisira anova madyara asi haa nguva yekudyara tikakati pajanuary kazhinji haa kuti nguva yapfuura asi kune vane shungu manje asi manje anikaregerera maybe angasina kugara akazvironga vaikunzi haa kana wapfuwa kuzvipira tsvaga mbeu dzinokurungudza chaizvo kusvika asi dzako kuti haa haisiri nguva chai chaiyo kudyara ini
asi pane zvamuri kuona pane ichingabuda here muminda umu varimi vangakwanise kunhonga nhonga here kana kuti zvinenge zvakaoma chaizvo mwaka uno
ya mwaka wakaoma wakaomeswa sezvakataura pakutanga paya kuti wakanonokesa inonokesa kuzvipisa zvakanyanya asi nezvatizvandiri kuonawo tikaramba ichinaya ikatsiva kunonoka kwayo nokuenderera mberi kusvika ikatodza mwedzi unouya uyu ikapinda kusvikana pakati pemwedzi uyo wamachi uyu haa tinonhonga
tombotarisawo iko kuwandisa kwemvura yacho iri kunaya hakukanganisi here vanenge vadira fertilizer vaya
ya mvura ikawandisa muzvubete shuwa mefertilizer inokanganisika inoendeswa pasi yatori muchirungu michini ndosaka varimi vane mvura yakadaro vachikurudzirwa kuti kana mvura yakawandisa mira kuita top dressing ishandisa yuriya yuriya haizoendeswa pasi zvakanyanya asi zvo zvakadaro mvura haisati yasvika nzvimbo dzese kuti yanyanyisa aa zvekuti yakawanda zvayo pane yakawanda yakanaya zvakanyanyisa ichangobuda mukrismas umu yakasadza nzizi nemadhamu tabuda imomo haina kunyanyisa kunyanya yekunaya zviri nani
vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti zvizvarwa zvemupalestine zvapa muhondo neIsrael zvasvika pazviuru 25 kana kuti 25,000. Bazi iri rinotiwo varwi veHamas 102 vaurayiwa muhondo iyi. Asi pane vose vafa ava bazi iri rinoti zvikamu 40 kubva muzana kana kuti 70% vana nemadzimai. Muzuva radarika chete vanhu 140 nevasere vanonzi vaurayiwa neIsrael muGaza. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain vaGrant Shapps vanoti havasi kufara nezviri kutaurwa nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu zvekuti havadi kuti Palestine ive nyika yakasununguka asi vachiti inofanira kunge iri pasi peIsrael nguva dzose. VaNetanyahu vanoti havatambire kurudziro iri kubvawo kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden uye kuti Palestine ive yakasununguka vachingoti inofanira kunge ichionekwa iri pasi peIsrael sezviri kuitika pari zvino. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vanoti havasi kuzobvuma kuti nyika yeSomalia ityisidzirwe nedzimwe nyika. Izvi zvinotevera mashoko eEthiopia ekuti inocherechedza dunhu reSomaliland iro riri kuti rinoda kuzvipatsanura kubva kuSomalia kuti rive nyika yakazvimirira. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Tino kukamchira ya kuchirongwa chewe chidiki chosondo reka reka chamnopiwa neni Taboka Nguve ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka tine urukuru na wa Ben Jermaine Nguve. Avo vakatanga chipatara che Men's Health Clinic Zimbabwe ngati nzwei vachitsana ngura.
Chipatara chedu chipatara chivarume chete chiratu vanhu vanorapwa kunoko vanhurume nevakomana tinoti mateenagers and chinotoshamisa pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro kuchipatara chedu asi kunyanya masexual and reproductive health issues tingangoti madambudziko anoenderana nemishepa bonde zvinhu zvinenge ana erectile dysfunction, premature ejaculation nana low sex drive. Asi zvichifurikidza chero chanoita pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro.
Chii chakakupa pfungwa dzekuti unge uchitanga klinika yakadai?
Nenguva iyoyo baba vangu vangu vasikunzwa mushe zvekare and mukuedza kuvawanira kuti vawane rubatsiro ndopandisacherechedza kuti muno muzimbabwe tatisati tava nayo men's clinic inova ndiyo kliniki yevarume chete. Kune dzimwe nyika senjana nasouth africa yakabvira kare iriko asi muno muzimbabwe manga musina. Saka ndozvakandiita kuti ndifunge kuti ko chii chinondipatisa inini kuti ndifambire nyaya dzacho tione tipinge tiinayowo muno muzimbabwe men's clinic.
Mavhura chipatara ichi ndeapi matambudziko amakasangana nawo kana kuti amuri kuramba muchisangana nawo pakubatsira varume?
Ndakatanga chipatara ndiri mudiki zvisingaite and ndandisina ruzivo handisi chiremba and ndandisina ruzivo nefield yehealthcare. Saka kazhinji kachona mukuedza kutsvaga vanhu vekushandidzana navo vaindibatsira kuti tikwanisa kuvhura chipatara ichi zvainesa nekuti vazhinji vaingonditarisira pasi vachiti takangorooka mukomana akana zvakanoziva. Saka zvaindinetsa nyange nanhasi kazhinji kachona mune zvimwe zvandinenge ndichida kuita ndinosangana nemadambudziko anenge wave dambudziko rechituo pachirungulano matina poor seeking behaviors kuti kazhinji kacho vanhurume kana tichinge tarwara kana kuti tisiri kunzwa mushe tinowanzoda kushingirira kushingirira kusvikira tapora kana kuti kushingirira kusvika zvatozonyanyisisa and naizvozvozvo kunyange kliniki yavapo zvanga zvikunyisa kuti varume vakwanise kuuya kuzowana rubatsiro.
Pane kuchinja kwaitika kubva pamakatanga klinika kusvika pari zvino kunoratidza kuti varume vanenge vava kugamuchira nyaya yekuti kana vakarwara vamanye kunobatsira?
Musiyano uripo musiyano wazvakanyanya ndinokwanisa kungopawo muenzaniso muviri. Wekutanga ndewekuti pafirst 3 months patikavhura chipatara hakuna kana munhu wana akauya. By the time pachisvika 6 months ndopakada kutocelebratewa kuti achakwanisa kubatsira varume 100. Asi December 2024 muna February chipatara chinenge chakukwanisa icho 6 years and ndakamira sanhasi takwanisa kubatsira varume vanopfuura 13,000.
Kuona manominetwa pa 40 under 40 Africa, muri kunzwa sei nenomination iyi?
Nomination inondivhundutsa nekuti kana ndakatarisa kunyange vamwe vanhu vandisanominetwa navo vanhu vari kuita basa rihombe and vazhinji vachona ndana chiremba asi iniwo zvangu ndangoiswawo ipapo zvikanzi aiwa naiwo basa racho rakakosha. Saka zvinondivhundutsa nekuti ndandisina kunge ndakatarisira kuti basa rangu rakakosha zvekudaro. Kunyange zvichivhundutsa zvinhu zvinondifadzawo zvekare nekuti ndinonzwa kusimudzirwa kuti kureva kuti basa randichiita basawo rakakosha.
Mashoko amungada kupa kune vamwe vechidiki ndeapi?
Ndingangoti kune vese vechidiki kunyanya vanenge vaine zvavari kuda kuita muupenyu ndinovakurudzira kuti vangoshingirira. Kazhinji kacho kana une zvauri kuda zvinenge zvisiri kunzwisiswa nevanhu vazhinji pamwe pachona unenge usina kana maqualifications anodikanwa kana ruzivo rwakakwana asi iwe mwana mako kana kuona kuti zvinobuda and ine shungu chinoramba wakadzanya
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuru yataita nava Ben Jamin Ncube avo vakatanga chipatara chevanhurume cheMen's Health Clinic Zimbabwe ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC
Tinotenda Tabuka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yes, Simba rangu, Simba rangu, yes, Simba rangu, munoti patira.
Manero akanaka vatereri ndini Tanonoka Wande nechirongwa chenyu chezvechitendero. Nasi ngatinzwei manzwisisiro anoita vamwe pamusoro penyaya yemasvondo maviri apfuura pamusoro pemubvunzo wekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdamu naEva vakabvepi. Ngatitange nekunzwa kubva kuna My Faith vari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Magadini kwomutikoma Tanonoka Wande pastudio 7 ndatindibatsirewo kupindura mukoma avo vazvanzi avo vanovhunza nezvekusipa kwaAdhamu bhaibheri richiti Adhamu paakasipa naMwari wakazova nomukadzi wake Evha ndokuzosvara vana vavo vaviri vakomana umwe ndokuzouraya umwe uyu wakauraya umwe achibva azongofamba achienda asi pakaenda ikoko bhaibheri rinoti hanzi wakazosvika kunyika yenodhi ndokusvika oroora mukadzi mubvunzo wamukoma unoti ikoko wakanga kuine vamwe vanhu here sezvinotaura bhaibheri nokuti bhaibheri rakatiudza kuti kwakangosvika vanhu ava vaviri vokutanga nokuzvara vana vavo saka vanhu ava vakanga vakazobvepi. Regai njiti ndishandure mufunzo uyu asi ndichaushandura muchidimbu ndokuzokumbira kuti ivo mukoma Tanonoka Wande vatitsvagirevo shefi kana kuti pasta vechimoslem vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Zvandicharondedzera muchidimbu ndezvokudai Mwari pavakasika Adhamu vakazomusikira mukadzi wake Evha ndokutadza kwavakatadza kuparadhiso kwavakamugadheni mavakanga vari vachibva vadzingwa ndokuiswa pano panyika vaiswa pano panyika Mwari ndokuvatanga kuvaropafadza nevana mukuropafadza kwavakanga vachiitwa nevana Mwari wakanga achivapa matwins mukomana nomusikana mukomana nomusikana ndoo muzvariro wakanga uchiita Adhamu naEvha. Mashoko awandinotaura anowanikwa muQuran bhuku iroro mukoma ndaikumbira kuti vagozoriverenga. Saka Mwari vadero vachipa vana ava Adhamu matwins mukomana nomusikana mukomana nomusikana vaizoti kana vakura Mwari waizopa Adhamu mutemo kuti pamatwins awa zvapazvabva mukomana nomusikana ivavo vazvabva vari vaviri avagwanina vakwanisi kuti varoorane vaizoswaipana kuti umwe wotora uwe wazvanziyo umwe uyu wotora azvanziyo umwe ndoo maitikira zvakanga zvichiita ndoo mamirira zvakaita kuti muwane zvizhinji vahazvanzi vangu vandiri kupindura ava tsvagai bhuku rinonzi Qurani. Qurani ishoko ramwari zvinowanikwa muQurani takazvivanzigwa mubhaibheri. Mubhaibheri hamuna nhoroondo asi mukaenda kuQurani munoshandiswa namamuslim munowana nhoroondo yose mibvunzo yose yamunayo yakazara mumusoro munoiwana muQurani.
Tinotenda zvikuru amai Faith. Ngatichinzwai kubva kune umwe zvemutereri wedu asina kutipa zita rake.
Ndatiregai nditsanangurewo pano nemanzwisiro andinozviita maringe nezvinotaurwa neshoko ramwari. Tikatarisa mukati mebhaibheri Mwari achisika Adhamu naEvha. Asika Adhamu naEvha panotaurwa pamusoro pevana vake vaviri vekutanga. Kati mukatsidza mukarama muri kudzidza mukati mebhaibheri muchaona kuti vana vasikana mukati mebhaibheri kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko ramwari paiverengwa vanhu varume. Kana zvainzi paine vakadzi 50 paine varume 50 vanhu vese vari 100 muchaona kuti bhaibheri rinotaura kuti panga paine vanhu 50 instead yekuti 100 chikonzero vakadzi vakanga vasingaverengwa saka mukadzidza pamusoro penyaya iyo muchaona kuti adhamu haana kuzvara vana vaviri vakomana ava chete akatenge aitori nevana vasikanawo zvekare asi nenyaya yekuti vana vasikana vakanga vasingataurwe nezvavo kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko ramwari nhamba yaiitwa kana masensus aiitwa mukati mebhaibheri paiverengwa vanhu varume chete zvino nyaya iripo panapa ndeyekuti Kaini paakauraya munin'ina wake Abel akadzingwa akaenda kunyika inotaurwa chinzi akaenda kunyika yenoti mukati mebhaibheri hapana chakavanzika chekuti titi zvinokoneka kuti zvitadze kunzwisisika zvinhu zvinotaurika zvinhu zvinonzwisisika zvinhu zviri pachena achibvunza pamusoro penyaya yekuti ko zvakambofamba sei nyika yenodhi kwava kune vamwe vanhu here ehe saka ndo matsananguriro andaita pamusoro penyaya yenzvimbo yainzi nodhi asi bhaibheri rinoti kuve nodhi zvichireva izvo kuti kudzungaira saka Kaini akanga ava mudzungairi ndatenda
tinotenda zvikuru vateereri kana muine mibvunzo tumirai maaudhio enyu kuwhatsapp nhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 tichaenderera mberi nenyaya iyi svondo rinouya ndiri kuvoice of america studio 7 muwashington dc ndini tanonoka wande ndichiti mosaka zvakanaka vateereri
tinotenda tanonoka nechikwata chechristlike choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo pamutambo watambwa masikati ano Morocco yaita mangange 1-1 neDRC pamutambo uriko iko zvino Tanzania yakarwa Zambia 1-0 kuti tize nezviri kuitika kumakwikwi aya tabata muongorori wemitambo Moyo
tichitarisa zviri papepa chaizvo takatarisa vatambi Morocco inoratidza kuti itimu yakati rongekei uyezve tichitarisa kutamba kwayakaita mutambo wayo wekutanga mutambo uyu tachitarisa kuti Morocco yaifanira kukunda DRC asi kana waona mutambo weblessing waona kuti vakomana veDRC vanga vakaronga zvakanaka kunyanyanyanya panhau yekudefend apa vakwanisa kuti pese pavanga vachishaya pavanenge vasina bhora vanga vachibva vese vanga vachidefend kureva kuti vanga vakarirongera gemu iri zvinova zvaita kuti Morocco itambure nebhora irori asi ndinoti zvangu nematambiro aita DRC vanodeserva kubuda ne 1 point yavabuda naye
Mo unoona sei mutambo uri kutambwa iko zvino izvi pakati pezambia netanzania ndiye chipi chikwata chingakunde panozopera mutambo
vakomana vezambia ndoona vanofanira kubudirira pamutambo wavakatamba pekutanga paya ndakaona kunge vaitamba zvakanaka chaizvo dai vakangoti kwanisei kupedzisa machanza avaiwana vangadai vakakurira uyezve mukatarisa palog zambia iko zvino iri iri panhamba 3 zvinoreva izvo kuti mutambo uyu wakakoshesesa kwavari nekuti vakasawana mapoints akakwana pamutambo iwoyu pagemu rekupedzisira rinogona kuzonetsa kuti vakwanise kukunda nekuti gurupu ravo riri very close riri very tight nekuti timu iri pamusoro yengu rine 4 points ivo vane 1 point vakatowina nhasi vatoendawo futi pa 4 points vavo vatowo pamusoro pelogo tanzaniyawo kana makazvitarisa inenge ingoriwo nepfungwa idzodzo dzekuti nhasi ndiro bhora ratinofanira kuhwina
ngatiitarisei mutambo wekupedzisira uchatambwa nhasi unenge uripo pakati pesouth africa nenamibia
vakomana venamibia vakasangotya ndodayira kuti south africa inogona kukundwa zvakare asi ukandibvunza blessing kuti unopera sei mutambo uyu ndinoti unopera uri mangange
muongorori wenhau dzemitambo Moyo aimbotambira Baimo neCapes United aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai tikusiyei mumaoko aGibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.